Vachitaura neStudio 7 muvulawa nezuro manheru, vangosana moyo vakati, vari kufungisisa zvakadzama kuda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika, musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vamwe vakati vachazivisa ruzhinji rwenyika zvizere pamusoro peurongwa hwavo mukati nemavhiki mashoma ari kutevera.
Chinhu chandiri kunyatsofunga zvikuru kuru kuti chinhu chandingaita here, nokuti ndinofunga kuti ndikazviita ndikabudirira ndichanyatsotaridza vanhu kuti pane zvinhu zvakawanda wanda zvatinogona kuchinja very quickly. Nyika yedu inogona kubudirira kana tikasarudza munhu chaiye anogona kuita maitiro anobatsira vanhu vese, kwete kuti chidimu chavanhu.
Vamwe vakati vakambotaurwa navo nevemapato ezapu pamwe chete neZimbabwe People First vachikumbirwa kuti vakwikwidze vakamirira mapato aya, asi vakati vanoona zvakanaka kuti vakakwikwidza vaite izvo vasina bato ravakamirira. Vamwe vakati munhoroondo yezvematongerwo enyika muAfrica, vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana havakwanisi kutungamira zvinogutsa vanhu vose munyika idzi nekuda kwekuti vanenge vachikoshesa vanhu vanotsigira mapato avo chete.
Mapato amapati kana akawina election, government yavanoita institute or install, mukanyatsotarisa zvakanaka in the whole of the continent, magovernment acho anotonga nyika, vanotonga nenzira yekuti vanhu vanobatsirwa nokutonga kwavo vanhu veparty yavo chete, kwete ruzhinji rwavanhu rwenyika yese. Handifungi kuti ndingada kuti ndiite saizvozvo, nokuti kana ndikaita president kana vanhu vakandivhotera, ndee ndichida kuti nyika itongwe nenzira inopa kuti chii, ruzhinji rwavanhu vese vabatsirwe negovernment, vaone kuti igovernment yedu iitese even vasina kukuvhotera.
Vamwe vakambodomwa kuve gurukota rezvemaindastry muhurumende yezanupf, asi vakazosiya chigaro ichi vasina kunyanyoshanda, vachiti vaisawirirana negwara ravainzi vashandise nebato rezanupf pakuedza kuvandudza upfumi hwenyika. Mukuru mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwanya vapa maonero avo panyaya iyi semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega. Varuhanya vaudza Studio 7 kuti havaone vamwe vachibudirira kana vakakwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira vega.
Vangotsana mwoyo muZimbabwe vane kodzero yokuti vakwikwidze kutungamira nyika, asi hatisati tamboona vanhu vanokwanisa kungoita president muAfrica vasina bato ravakamirira, chero mukaenda kuamerica, chero mukaenda kunana Britain, kana kuti munhu unenge utori nebato ravakamirira, bato rako irero ndo rinozokuisa pakuti undomirira bato irero wobva usaruma. Saka kuti ivo vasina bato ravanomirira vasati vagadzira mastructures avo munyika mese kuti vazikanwe, vouya nhasi voti vanoda kuita president, vanofanira kudzidza kubva kunana vamakoni. Vamakoni vaiti vana mavambo, asi mavambo yacho chaiye yakaita 80% yacho party vana kuita president.
Varuhanya vanotiwo dambudziko revamwe vanhu vanopinda mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vanofunga kuti ruzivo rwavanenge vainarwo mune zvakasiyana-siyana runogona kuita kuti vabudirire mune zvematongerwo enyika.
MuZimbabwe nomuAfrica tatora problem yevanhu vakadzidza asi vasingadi kunzwisisa kuti zvinhu zvepolitics zvinofamba sei. Tinofunga pamwe kuti kana tikafunda sei tofunga kuti taziva zvinodiwa nevanhu, asi zvinodiwa nevanhu haisi nyaya yokudzidza chaizvo, inenge iri nyaya yekuti unogara nevanhu sei, unozivana nevanhu papi, wagadzira here politics dzako, waisa pati here. Ukangobva kuAmerica kana kuti ukangobva kuBritain nokuti uri profesa unoruzivo, vanhu vanokuratidza kuti zvouprofesa ngezvako izvo, kana zvoudokta izvo ngezvako izvo, isisu tationa mavonero akasiyana.
Vamwoyo avo vari kushandira kuSouth Africa parizvino vaivauya kuzove mumwe wevatauri pamusangano waiziya nezvekuti chii chingaitwe mukumutsurudza maindastry pamwe neupfumi hwenyika. Vamwe vakati zvakakosha kuti vechidiki vasangopeta maoko vakatarisa zviri kuitika munyika kana kubvuma kushandiswa nenzira isiri iyo mune zvematongerwo enyika. Mukuru mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vanobvumirana nemaonero avamoyo vachiti vechidiki vose vabvezera vanofanirwa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Pari nhasi vechidiki vazhinji ndovanoita zvinhu zvisiri kuendesa nyika mberi. Munongoona vachidiki vazhinji vanoswera vari mumabhawa vachinwa madoro kana vachingoshandiswa. Nyika mamirire yakaita pari zvino vanhu vari kuchema nekuti vamugabe vauraya, asi unoti vechidiki ndovanenge vachimhanya kuti 1 million men and women mati. Vechidiki ndovanenge vari pamberi, asi zvaa zvakanaka sekuona kwandoita kuti vechidiki vashandise namba yekuti ndo vakapinda kuwanda 67-70% population vechidiki vonovhota nehuwandu hwavo kuti kwanise kuonawo shanduko mukati menyika, kwete zvekungotengerana doro nekungoshandiswa.
Vamoyo vakamboshanda nebhanga reAfrican Development Bank uye pari zvino ndivo mukuru weMandela Institute for Development Studies kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.